Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 22 nyamavhuvhu 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chinhu chekutanga chatirikubira kuenda muNEC ndechekubvisa chibharo. Hatina vashandi vari kuita mapemanenti. Tiri kupinda muNEC kuti bvise nyaya yemaagenti. Maagenti atiuraya mutransport industry, specially kumatrucks iko. Munhu anounganidza madrivers iye asina kambani. Then kana achinge aenda ku kukambani uenda unoseta maconditions ake. Saka mari inotambirwa na driver isiku zvinosvika.
Sangano reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti vashandirwi kwete hurumende ndivo vanofanirwa kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi.
Tinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu, asi kore mashoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbovapa zvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api kana dzidzo ipi?
Vamwe vanorambidza Zimbabwe Anti-Corruption Commission asi vachiti havasati vamboona umwe wevakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika.
Mafiza akakurisa and ari muUS currency haasi kubhadharwa muZimbabwe dollars. Saka imwe nzvimbo yewezano yekuita mari yekuti waone mari hapana justification ba.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu reSADC pamwe nevanovabatsira basa reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC rinoti hurumende haifaniri kushorwa pamusoro pemabatirwo ari kuitwa vashandi vezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu, vachiti vashandirwi ndivo vasingadi kuona masangano anomirira vashandi. Mutungamiri weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kurwira chigaro muNational Employment Council kana kuti NEC kuti varwire kodzero dzavo pachavo, vachiti vashandi vaneta nekumirira kuti zvinhu zvifambiswe zvakanaka asi pasina chinoitika. VaMaguraminga vanoti sangano rese rinomirira vashandi uye rakanyoreswa rinobvumidzwa kupinda muNEC, umo vanoti zvinovapa mukana wekugara pasi nevashandirwi vachitaurirana zvinonetsa.
Nyaya yedu yekuti tipinde muNEC matinoti muNational Employment Council iko zvino ndingati pane danho idzvara vapo, nekuti maemployers vanova vashandirwi vakatiti tiunze listi revashandi remamembers edu atiinawo. Asi palisti iri ivo vaiti vanotarisira nyaya dzemapayslip dzinoratidza kuti kambani ngainyore tsamba kana kuti itumire listi revanhu vari kubatirwa mari, topiwa listi iroro toendesa kuNEC. Saka isu takati hatigone kuti tinge tine listi revashandi rekubatirwa mari kubva papayslip, nekuti makambani ariko haatodi kupa mapayslip uye havadi kunzwa kuti mushandi ari muunion. Saka nokuda kwaizvozvo takavakumbira kuti vanhu vedu vari kuuya vachibhadhara mamembership avo kumahofisi kwedu, nekuti taakutoita kuseri kwegotsi rekambani, nekuti kambani yemukore uno iri kukundwa nekambani yenguva yekare tichiri andaudzvanyiriri tisati tasunungurwa, iri kurambira mushandi kuti aite payslip. irikurambira mushandi kuti apinde biunion yet hurumende inoti mushandi wese ngaapinde biunion maanoda uye zviri muconstitution yedu section 65 saka dambudziko ratinaro nderekuti hatigone kuita kana yatinoti electronic list check off system ndingataura nechirungu inoratidza vashima members atinawo kwatiri kuunion saka takaudzwa kuti tiri kuunza list revanhu vanouya vachibhadhara kumahofisi kwedu
vamaguraminga sei vashandi vesangano renyu muchida kuti mupinde munational employment council
chatinodira kupinda menec ndechekuti ndo munotambwa bhora racho imomo kuti mushandi anzi ane mari kuti mushandi anzi aita permanent ndo munotambwa bhora racho chinhu chokutanga chatiri kudira kuenda munec ndechekubvisa chibharo hatina vashandi vari kuita mapermanent tira kupinda menec kuti bvise nyaya yemaagendi maagendi atiuraya mutransport industry specially kumatrucks ikoko munhu anounganidza madrivers iye asina kambani then kana achinge aenda kukambani oenda unoseta maconditions ake saka mari inotambirwa nadriver haisi kuzosvika imwe iri kutorwa nani neagendi saka hatisi kuda vanhu vanomiririra vashandi mushandi ngazvimiririrega pakambani achitaura nehuman resources achitaura nefinance department yake saka tine vanhu vari kusveta ropa ende kwete kuti vanhu ivavo ndevekune dzimwe nyika vanhu ivavo ndevemuno muzimbabwe saka nyaya iyoyi ndiyo yatoda kunopedza munec number one number two toda kuti tibvise nyaya yemacontract workers yatataurai nyaya yemacontract workers munhu anoita 18 years asiri permanent achishandiswa macontract 3 months toda kuzvibvisa toda kupinda munec kuti driver akwanise kuwana payslip driver awane minimum wage inokwana mhuri yake inokwana medical inokwana maschool fees inokwana zvese asina kuita tripi nekuti hapa space paunobuda imwe nguva unokuvara uri pabasa semutyairi wonzi senzera muyadhi patika vanokangana kuti ndakamboshanda kare ndichiri right vanenge vakundikangana vakundibata rafu vakundibata uyanga nekuti vanenge vachiti handisi kuita matrips saka toda kuti agare aita grade rakanaka chatiri kupinda munec ndechekuti tigare tigadzire inonzi dangerous goods committee nekuti vashandi vari kusangana nezvinhu zvakaoma zvinokuvadza utano hwavo
ivo vashandi vanoti uye sei musiri kuwirirana nevashandirwi
kutaura kuno vashandi havasi kufara nekuti vashandirwi vedu havasi kuremekedza maunions hurumende inoremekedza maunions asi chinotishamisa makambani ari pasi pehurumende iri kutonga ari kuramba kuremekedza maunion hasa ndamboona zvinhu zvakadaro zvekuti baba vari kufarira maunion baba vari kutonga nyika asi vacho vari kutongwa havafariri maunion saka uchiminzi vari kupikisa zvinenge zvichitaura hurumende isi ndo matauriro ataakuzviita nekuti madrivers nevashandi vese vemutransport vakafamba vakatsamwa vanenge vachingotsamwira hurumende yet nyaya yedu iri kubva pakuti vashandirwi havasi kuda kubvuma kuuya patebhuru kana kutendera kuti patebhuru paiswe mvura nezvinomwiwa pagarwe pachitaurwa mashandiro angaite mushandi wemutransport transport industry ndo yanga ichifamba kubvira kumashure kwese ende inoemploya vanhu vakawandisa bati mukatarisa hazvina kumira zvakanaka saka tiri kutarisira kuti munec mumire zvakanaka mutaurwe pamusoro not only kuti mutaurwe nezvekuti mari muoneko kuti makambani acho angararame sei
avo vange vari mutungamiri wezimbabwe union of drivers and conductors vafredrick maguraminga vari panhare kuharare nestudio 7 tatadza kubata sachigaro wetransporters operators association of zimbabwe vabere kuti tinzwe divi ravo zvichitevera kusungirwa zveuori kwemumiriri wemuparamende wegokwe nembudziya vajustice mayor wachajena dzimwe nyanzvi dzinoti kunyange hazvo zimbabwe anticorruption commission ichizivisa nyaya dzekusunga vanhu uku chinonetsa ndechekuti vanhu ava havamboendeswi kujere sekuona kwatakaita mumakore mazhinji vamwe vachisungwa nekuendeswa kumatare asi vasinganopiki kujere dare rakapa zimbabwe anticorruption commission mvumo yekunosecha nekutora zvinhu kubva kuna vawajajena apo zec yakanotora motikari makumi maviri neina vawa zajena ni vamwe vavo vano tariswa kumiswa mberi kwedare mwedzi unouya musi wa 8 Gunyana. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kusungwa kwevanhu vachipomerwa mhosva dzekuita zveuori kwakasiyana nekuendesa vanhu ava kunopika mujeri. Muzvinafundo Elliot Masocha vanorumbidza Zek asi vachiti vanoimba kuti zvose izvi zviri kuitika hazvisi kukonzerwa nenyaya yesarudzo dzichaitwa gore rinouya.
Ndinoona sokuti nyaya huru chaizvo yatovhukunyura zvinhu zvakawanda zveuori zvaiitika kubvira patakatanga kuwana rusununguko kuna 1980 kusvika iki zvino. Yangovatsika chaiyo yokuita uori hwakakura saihwohwo pamberi pavanhu pasina kuti munhu wazobatwa iro pachine nguva. Saka handi nyaya tsva iyi, dzimwe zhinji dzacho hadzisi kutobuda. Inyaya inongoratidza chete kuti uori muzimbabwe hwakadzikamiti, nokuti ukaona vanhu voita uori hwakaita saihwohwo hwozobatwa ike zvino kuita sokuti hapana humwe uori hwakamboitika kubva kwetinoziva isu kuti vanhu vamwe vacho vari kutonga nevasiri kutonga vakabva kuhondo kana kwavakabva vasina kana chinhu. Asi makore mashoma shoma apfuura vanhu vakava nezvinhu zvakawanda chaizvo. Riri basa ripi raimbova pazvinhu zvakaita izvozvo, kana mabhizinesi api, kana dzidzo ipi inenge yakavapa njere dzokurima mari nenzira idzodzo kuzve kuhuori? Saka zvinhu zvikuru munyika yezimbabwe zvavhukunyura musimboti wouori kuti urimo, hausi kunana vawadya jena chete chete, asi kuti zvino tovako kwakawanda wanda zvimwe zvinoitika muzimbabwe zvaki yatotangawo manje manje. Makorose hapana waimbonzwa nyanya utarisisa chaizvozvo uori zvatakazova kuti zvapambira vanhu vazhinji vakasungwa, hatina kunge tambosvigwa izvozvo.
Tinoona kuti vanhu vazhinji tinongovaverenga kuchidzi wasungwa wasungwa, asi nyaya yacho yongozotsakatika. Kana vasvika pakati ase panapa, munoona sekuti nyaya iyi ichavafamba sei? Munoona sekuti munhu achasungwa agoiswa kujeri kana kuti achangobudiswa sezvatakaona zviitwa kuna vazhinji?
Ndinoona sekuti panyaya iyi umbowo huripo hwakakora chaizvo, zvokuti chero akasaenda kujeri asi kuti uchange ari munhu kana kuti vachange vari vanhu vachatorerwa zvose zvavanenge vakatenda nemari idzodzo. Zvokuzoenda kujeri uku zvinozongoenderana nokuti mutongo wavo wanzi chinyi. Pamwe vamwe vanonzi kana ukadzosa zvose zvaunenge wakatora nenzira iyi zvaakuenderana nokuenda kujeri. Vamwe vanonzi taakutorerawo zvose izvozvo pamwechete nokuenda kujeri. Saka hatizivi kuti utongo hwavo hwakamira tatinoona sekuti nyaya iyi haisi ichazombosvika pakuti vawadya jena navamwe vavo vanzi izvi zvinhuizvi handi zvouori chitora henyu, vachakwanisa kuruza zvose. Wasaka jere rina paviri rinogona kuva rokuti munhu haasina basa, munhu haasina ufumi hwaanenge akawana nouori asi ari kunze kwejeri, kana kuti unogona kuruza zvose woinda kujeri.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoshora zvikuru komiti inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mukukwidza kwayakaita mari yokunyoresa kweavo vanoda kukwikwidza musarudzo dzemunyika dzichaitwa gore rinouya. ZEC inoti vanoda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanofanirwa kubhadhara zviuru makumi maviri emadhora ekuamerica kana kuti US $20,000. Vanoda kukwikwidza kuva nhengo dzeparamende vanzi vabhadhare chiuru chemadhora ekuamerica kana kuti US $1,000. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti izvi hazvisati zvangoitika munyika, vachiti zvinhu zvakadai zvinokonzera kuti vanhu vazhinji vanogona kuva vatungamiri muhurumende vatadze kukwikwidza. Muzvinafundo Mukasa vanoti pane vanhu vazhinji vane pfungwa dzakadzama asi vasina mari, uye pane mapenzi mazhinji ane mari asi asina pfungwa.
Kuenderera mberi kweinonzi corruption irikuitwa nehurumende yeZimbabwe. Mafiza akakurisa and ari mu US currency. Haasi kubhadharwa muZimbabwe dollars. Saka imwe nzvimbo yewezani yekuita mari yekutwawo nemari hapana justification ba yekuchaja mafees akadarai. Hazvisati zvamboitwa mu history yeZimbabwe kuti kune mafees akadaro, and hawana kupa reason yekuti wakwidzirei mafees kudaro. One wanongomuka zuwa nezuwa woti ndepapi patingaone imwe mari. Iyi ndiyo inonzi corruption of the first order chaiyo. Yanguwa nzira yekuwana mari zvisiri pamutemo uye ZANU. Zvese zviri kurongwa neZANU. Munhu ari kumashure kweZEC ndiZANU ndiwo ari kuida kuwana mari. Mangwana muchanzwa kuti wakwidza mari pane chimwe chinhu. Usonde unouya muchanzwa achiti wakwidza mari pane zvimwe zvinhu. Hazvisina kururama izvi.
Ne profesa, kana makatarisa mari dzacho dziri kudiwa idzi, dzakakura chaizvo, nekuti vamwe vanhu vazhinji vane pfungwa dzakanaka vachatadza kuti vakwikwidze. Mitengo iyi ichaitei kuvanhu vanofanira kudai vanga vari vanomiririra vanhu?
Ichaita kuti vamwana vauda kukwikwidza ka watadze ngekuti havana mari yacho. Bato rei wanhu wachaningira wachawane benefit awa ndewezano neMDCT iri kutungamirwa nandiye nawamonzora. Why? Because vanopuwa mari nehurumende under the Political Parties Funding Act. Saka hapana munhu anopuwa mari nehurumende. Saka mamwe mabato kunyanyisisa CCC yanachamisa hawana mari. Saka ndiwo vacharwadziwa zvakatokurisisa chaizvo ngekuti ndiro bato guru muZimbabwe. Kuti vaunzi vauye nemari yakakura kudaro zvichavaneta chaizvo ngekuti vanodowa imwe mari yekukampena ka kuita kukampena maelections achaitwa. Saka wanguva mutoro usina basa, wanguva mutoro wekuti inonzi daylight robbery muchirungu. Kungotsvaga ZANU yakungotsvaga kuti mari kwatingaione ndekupi.
Asi
kacharamba chingochaja zvinhu zvakawanda kungoti wangoona mari.
Asika profesa, sehurumende haina mvumo here yokuisa mitengo pane zvinhu zvinenge zvichiitwa nehurumende?
Wanofanira kutaura ka kuti wari kuisirei mutemo wari kudirei mari iyoyo. Hapana zvavambotaura zvinoratidza kuti mari inodiwa mune zvemaelections. Hawana kupa chikonzero. Wakapa chikonzero chotaurwa mudare reparamende wanhu wobvumidzana, asi hawape chikonzero. Ndo dambudziko guru riripepa. Iye zvino hatiziyo kuti chaikonzera kuti waunze wachaje mari yakadaro chii, hatiziwe. Zvinhu zvaangomuka kumangwanani wakafunga kuti ngatiwane imwe mari. Ndo corruption kaiyoyo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. MuZimbabweNews.com mutungamiri weMDC vaDouglas Monzora vanoti kukwidzwa kwemari yekuti munhu akwikwidze kwaitwa neZimbabwe Electoral Commission chinhu chakanaka zvikuru. Vachiti zvakanaka nekuti zvichaita kuti vanhu vasina maturo vasakwikwidza musarudzo idzi. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Mm-hmm.
vanu news day rinoti vanu vanotengesera mumigwagwa mubulawayo vachitsigirwa nezanupf vari kugovana nzvimbo dzekutengesera uye vanopomera mhosva kanzuro yeguta rebulawayo vachiti kanzuro inoita zvouori. Sachigaro vedunhu diki venehanda district mubulawayo vajosaya mutangi avo vanozivikanwa nerekuti umozisi wavantu vanobvuma kuti vari kugovera vanhu nzvimbo dzekutengesera. Munewsday makare vanomirira Norton muparamende vatemba Mliswa vanoti vane umbowo hwakawanda hunoratidza kuti vanomirira Gokwe nembudziya muparamende vajustice mayor kwajabvena vane mhosva dzeuori dzavakapara. Newsworks rinoti nyaya pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa namuzvare Susan Mutami uyo anopomera vamunangagwa mhosva yekumubata chibharo ari mwana mudiki yananga kuUnited Nations. Izvi zvinobva pamashoko ataurwa namuzvare Mutami padandemutande rake retwitter achiti akakokwa kuUnited Nations kunotaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwevana. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanani pano pastudio 7 nokutaura nambuya atakuwa South Africa. Vanyati vashaya chekutaura panyaya ya chief justice wajirijina yehori. Vamva vashaya chekutaura ungati kudii kwakadaro. Vatadza kana kubata foni. Zvakaoma, unobvaona kuti zvakaoma. Denga vari vanhu veCCC vabatwa nehori ihwohwo. Vangadai vatokandwa mukati zvekusatobuda zvachose. Havana naJobs kana naStory vari kushungurudzwa. But ukada kutarisa nyaya yacho ndeipi nyaya inotyisa. Ana Henry Tarishwai vari kunzi. Ava kungonzi chete vakashungurudza vanhu. Vacho vari kubaba miriyoni ndivo vari kufamba out there. Zvakaoma. Iye nyaya yavo iva madhuku ngavaende kukoti. Ngavaende kukoti munhu angabvisiswe mari yakadaro kakunzi kuda kukondesa. Kuda kukondesa kuva MP wonzi bvisa 1000. MP wacho arikutambirisa here 1000 nehurumende kana kuti vari kumutambirisa maRTGS. Kana vachibhadhara ngavabhadhare maRTGS pamari yekukondesa. Chero iye kanzera wacho 100 US yakawanda because kanzera wacho haasi kutambirisa 100 US. Ndatenda.
Makadini vashamarira Studio 7 mose. Ndinofara kuvapo pachinguva ichi pazuva ranhasi. Ndikumbotaura nezvepensheni yenasa iyo iri kureva kuti yawedzerwa. Hapana chiri kuwedzerwa. Imi mungati munhu angachitambira $10 varimwe zuro ndonzi mari yawedzerwa ozotambira mari iyo yetendura futi. Kuwedzerwa kwakadaro here? Hakusi kuwedzerwa. Kungowedzerwa kwemasigazi ikoko kwete kwemari. Kuwedzerwa kwemari ndokwokuti kana waitambira $10 unofanira kutambira $15 ndokunzi mari yawedzerwa. Apo kungotaura kuti yawedzerwa. Hapana chawedzerwa. Vanoshanda kunyange mumakambani akasiyana siyana zvikanzi vawedzerwa mari ichingoda kuti ingobvita inflation iyo iyo yanga iripo hazvina kuti yawedzerwa. Asi apa tinotarisira kuti vakati mari iri kuwedzerwa vanototutsira neimwe yekuti kana angachitambira $10 ngaive $15 chete chete. Ndinotenda vanhu vatambura mapensheni yazi hapana zvepensheni. Ngavatsvake imwe zita rokudai dzekuti kuti pensheni bveta vakaiti bhenjeni zviri nani. Ndatenda. Ndini Kanyeriri Magara Zhombe.
Makadiku vestudio 7, inini ndine mubvunzo wangu kuvanhu vemuzimbabwe. Kana iwewe uri munhu uri muzimbabwe uchiri kusapota timu inonzi ZANUPF, hatikutsamwiri nyaya yangu inoti hatikutsamwiri pakusapota timu yako, asi tinoda kukutarisa kuti unei, nekuti ike zvino tikatarisa kuti uri munyika yako unotambudzwa kana mupurisa achiuya mupurisa weBlack Boots achiuya achitandanisa munhu ari kutengesa madomasi kana kuti iwo wakatenda kumuridzira kuti wakatenda chiringi yechipurisa asi kuchisunga chembere ine sezvinoite yezi kuti iri kutengesa nzungu mutaundi. Zvinhu izvozvo ndishupa kuti saka
chikoro chichakadzidzirwa pakushungurudza vanhu ngekuti timu iyi iri papakushungurudza vanhu kana ndopandiri kuti nepatakatarisa nemari dzakataurwa dzekunzi kana uchida kukwidza kuita president unobhadhara 20,000 zvinhu zvinoa ichiri nyika here kana kuti rangova sango haro vanhu vane kuti vanhu vemuzimbabwe vakadzidza bati kudzidza kwachona zvakari kudzidza kwemumbavha chii
tinochema neavo avo vanoti macitizen ari kutuka musangano macitizen asi kutuka musangano but zvinoitika ndezvekuti ZANU-PF ne ndibaba vemusha ndibaba vemusha baba kana vatadza zvokushanda zvokuchengeta mhuri yavo tinoti baba gare pasi isusu vechidiki toenda kubasa hanzi zvakashata here zvinge zvisina kushata nekuti baba vashanda kwemakore akawanda chavanouya nacho mumusha hapana hapana hachioneki hachioneki kana kuti baba vanenge vachidyiwa kunze uku kumusha vasingauye nechiuno baba ngavadzoke vagare kumusha isusu vana vechidiki toenda kubasa toshanda tosimudzira musha musha woenda mberi pakuzoti tinotuka musangano hatina kutuka musangano but chokwadi ZANU-PF haisi kuda munhu unotaura chokwadi ukataura chokwadi unonzi unourawa ukataura chokwadi unonzi unourawa tarisai maticha unzi musoja kana mupurisa unenge wabva nekuna ticha but ticha havasi kumuona semunhu nesi havasi kumuona semunhu but vanhu vanobatsira nyika but havasi kuonekwa sevanhu nyangu zvandirwadza zvangu inini ndiri munhu musouth africa handina bato randakamira naro but ZANU-PF haina shungu nevana vezimbabwe nini ndiri kusouth africa ndakatomira neeff neopposition party notoona kutoti mukoma chamisa vakapinda mebe zvinotoita nani ndakaberekerwa muZANU-PF but handina kuona chakachia
anhu rakanaka pastudio 7 maswera sei pastudio apo isu tasera zvakanaka tasira zvakanaka ndo mashoko anonge achitirwadza mane mashoko anorwadza aya amunotipa aya mamwe acho anotirwadzise pfumba makurume tiri kunzwa kubhadziwa kuti hii chinyika chine aparateti hii chakaipa komana totobva kuna Smith techiti tinoende kurugare kundotongana ukoizve totoende mumadhaka hei takukanya zvidhina zvine mizwa varume chipati ichi chipati chakaora ichi chipati chinhu chataifungidze kuti ndo chipati chichange chichizotitiwo kana takura taiti murugare zve hei ndo pati yamadhaka inofanana nemunhu uchiri kusapota ZANU-PF munhu iyewo uchiri mumadhaka haasiri munhu unonzi izvo unoverengwa pagenerationi panew generation isisu zvedu taya kuma60 years asika hatitochambodi nokutokutozwa nezvano-PF izvizvi kana tatosvika petinenge tatosvika tinenge tichido kuchinja todo kuonawo chimiro chipenyu ha izvi zvinotibhadza varume zvinotibhadza todo kumbochinja tindoisawo vamwe ivavo vamwe vanopinda ivavo vazoshaishawo mberiyo tozoonavozvo hamuonewo kuti zvinenge zviri nani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nezuro vatungamiri veamerica britain france negermany vakaita hurukuro dzekumutsidzira chibvumirano chezvombo zvenyukiriya neiran muzinda wemutungamiri weamerica wewhite house hauna kubudisa zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano rezimbabwe union of drivers and conductors rinoti vashandirwi kwete hurumende ndivo vanofanirwa kushorwa mukubatwa zvakaipa kuri kuitwa vashandi vamwe vanorumbidza zimbabwe anti-corruption commission asi vachiti havasati vamboona umwe wevakuru vakawanikwa vane mhosva yeuori vachiendeswa kujeri kunopika dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti hapana chikonzero chekuti hurumende ibhadharise vanhu vanoda kukwikwidza musarudzo mari yakawanda kudai tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri Washington DC, ndinotaura kawande ndichiti mosera zvakanaka.